ndiye places akumaziva tangoshedza kuti ni hatina kutaridzwa list yema designated places acho but tikashamadza semavenda ndechekuti meeting taonawo kuti manga mune masoja mamwe acho achotora mukana kuti chidzirawo izvi seutungamiri hwemavenda kuti mazuva amapuwa iwayo mufanwa kunge muchiwanikwa muchidi muchikurudzira mavenda kuti abude mutown asi sitamira neposhen yedu kubva kare kuti aiwa mavenda hapani kungobudiswa asina kuudzwa kuti ari kuenda kupi kana akashaya kwekuenda moda kuti vandofaire nevana kudzimba saka iyo posheni tangoimeka very clear kwavari pakawana vamwe vanga vaita sekutichidzira vana minista chikukwa veharare metropolitan ava nevamwe vakadero but isusu tiri kuti venda anda kurarama asida kurwisana nemunhu
saka manga musati masumwa here kuti musangano uchaitwa
musangano ndamuudzwa an hour before
muchaita sei pakauya mapurisa nemauto kuzokubvisai
kutibvisa mustreeti
hongo
vanotanga vatiuraya because isu hatibvi nokuti tinoenda kupi ngavatitsvagire mabasa tigobva mustreet toenda kundosenza kumabasa kana pasina mabasa pasina mamwe maalternatives pasina maspaces anokwana mavenda ose hakuna kwatinoenda mapurisa atoda kuti timayambire izvezvi nemasoja kuti vanotiuraya zvavo nouwandu hwedu mavenda akawanda zvisingaiti muHarare mucentral business district